vachitaura nestudio 7 mumwe wavakadzingwa va vasettlement chikunya vaimirira mbizo vati magwezi avo akatodzokera kumatare mushure mekunge matunhu avanomirira adomwa kuti kuchange kuchiitwa sarudzo dzemabielections
asi nyaya yedu takanga taitira zvekumatare kunoti High Court iudze vamunangagwa kuti maconstituencies aya amati imimi aende kumaby election anga ahwiniwa kusupreme court so judgment iyoyo hatisati taipiwa tombona kuipiwa vhiki inouya
vachikunya vatiwo nekuda kwokuti havana ruzivo kuti zvii zvichaitika nenyaya yavo vave mushishure kugadzirawo maby elections vachiti uyu mukana zvekare wokuti vanhu vekumbizo varatidze simba ravo nekusarudza mutungamiriri wavanoda
nyaya iripo apa ndeyekuti hatisi kugwisana nana varukanda nana mai matevenga nana monzora ava vanongoshandiswa nezano chataakuda apa ende chatafarira ndechekuti paane mukana wevanhu wekuti vachisarudza kuti taakuenda kumaby election ende vochiudza zano pf kuti mamp akanga arikolewa navamonzora nana mai matevenga vanhu vaakuratidza simba ravo rekudzosera nekuti simba rekurikola riri temporary simba rekuvhotera vanhu kuti vaende kuparliament riri permanent saka tinofara nemukana wekuti tinge kumaby election kuti vanhu vaone mukana wavo wekudzosera vatungamiriri vavo
vawilliam madzimure avo vakadzingwawo muparamende vaudzawo studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kusashanda kwemitemo munyika vamadzimure vati vakamboedza kudzokera kudare renational assembly kakawanda vachidzingwa vakati yange iri tariro yavo yekuti mutauriri wenational assembly vajacob mudenda avo vakaverenga tsamba yekudzingwa kwavo vavanyorere zvakare kuti vava kukwanisa kudzoka
kana tiri nyika inotevedzera mutemo tiri vanhu vari responsible tasanga tirosa ndechekuti kusvika nhasi ne tasanga unge vanhu vakatoudzwa kudhara kuti maconstituencies aya anevaridzi vavo havana kumbobhira vakadzingwa muparliament nekuti hatasanga unge takambodzingwa muparliament zvakangofana nekuti anoverenga tsamba yangonyorwawo nemumwe munhu anotaura kuti mamps ese ezanupf ngaangongaabude muimba obva zvatoiswa but then zvakazoitika nezvokuti dare vakaona kuti aiwa munhu yaaikwanisa kunge achinyora saka nekudaro vakaverenga tsamba vanofa kunge vangaita zvinotangwa kuitwa kuti vaudze vanhu kuti vanhu avaiwa havasienda kuby election nokuti hazvina musoro kuti muti munhu asingafa kunge achienda kuby election asingafa kunge akadzinga kuparliament anzi anoenda kuby election how do you explain this
vamadzimure vatiwo ivo nevamwe vavo vanhu vasina kumbomira kushandira vakavasarudza nekudaro hapana chingavanetsa kukukwidza zvakare pamaby elections
isu sevamwe tagara tiri muvanhu tagara tichingotevedza nevanhu nyange patanzi takadzingwa tanga tichingotevedza nevanhu chandinogadzirira ndakagadzirira ndakagadzirira za2023 asi iko zvo ndiri kushanda basa randakapiwa neconstitution kuti ndiite ndo basa randiri kuita mukambu zvino
tsamba yekudzinga vatanhatu ava yakanyorwa navabenjamin rukanda avo vaiti ndivo munyori kupdp asi vakazorudza nyaya iyi mumatare vachibvunzwa nezvenyaya iyi vamudenda vati havadi kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nevakadzingwa ava
handidi kutaura
patabvunzawo sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika hamai prisila chigumba kuti vachaenderera mberi nesarudzo dzemaby elections kunzvimbo nhanhatu idzi here kana kuti kwete vati tifonere mukuru wezac vauto ilesly gwana avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pamusoro pevaviri ava vamwe vakadzingwa vanosanganisira vaive mumiriri weharare east vatendai biti sichedisile mahlangu wepumula varegaitsunga vemutasa south pamwe navahlahla pulu vaimiririra ngulumane ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere.